Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anasi uri musi wechina chikumi 27 2019 Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemire ndiri mu Washington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vagari vekudombo shava votadza kuwirirana paurongwa hwemugodhi wematombo uri kuda kuitwa munzvimbo yavo. Gurukota rinoona nezvevashandi amai Sekai Nzenza vanoti vachaendesa kudare remakurukota chikumbiro chakaitwa neZCTU nevamwe vana muzvinabhizimusi chekuti hurumende imbosendeka parutivi danho rekuti munyika musashandiswa mari dzekunze. Vemabhizimusi vochema-chema kuti kusashandiswa kwemari yekunze kuchaita kuti vatadze kutenga zvinhu zvavanoda kunze kwenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vagari vekudombo shava mudunhu remashonaland East vanonzi havasikuwirirana paurongwa hweimwe kambani yekuChina iri kuda kuparadza gomo rinoera riri munharaunda yavo kuti igaye matombo ekuvakisa. Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Vagari vemudombo shava nhasi vatadza kuwirirana pamusangano wavaita nenhengo inovamirira muparamende vaenergy mutodi kanzura weward 4 vatapiwa murima mambo chinamora vanomirira dunhu iri pamwe nevamiriri vekambani iyi vamurima avo vane venhengo yemdc vaudza Studio 7 kuti vari kuda kuti kambani yemachina iyi ienderere mberi nekuchera gomo iri vachiti kuuya kwekambani iyi kuchasimudzira nzvimbo yavo.
Honorable Mutodi vari kuuya vachimirira musha vachiti handisi kuda machina kuti anga achiita this project muno muward 4 vachiti ivo vachada kuvhoterwa saka ivo vari kuda kuti vanhu vave vanovasapota kuitira kuti pavachazodzoka zvakare but pari zvino hatisi kutaura nyaya yevhoti inyaya yedevelopment kuitira kuti nharaunda yedu inge inobudirira nekuti vanhu ava vane zvavakati offer secommunity zvavari kuda kuti tinge tichibatsirwa nazvo taa more than 40,000 households asina ane kliniki imwe chete saka ipapo takavati munokwanisawo here kuti batsirawo vakati hongu tinokwanisa kukuitirayo tine zvikoro 5 maprimary schools tine 2 masecondary schools saka tikuda kuti tinge tinowedzera we are not talking about votes but we are talking about development.
Asi vamutodi avo vabva panga pachiitirwa musangano uyu tisati takwanisa kutaura navo vanonzi havasi kuda kuti kambani yemachina iyi ibvumidzwe kugaya matombo emugomo regarimo. Vamutodi vaudza Studio 7 parunhare kuti kambani iyi ikabvumidzwa kugaya matombo emugomo iri zvichakanganisa nyaya dzekushanyirwa kwemapako emudombo shava ayo akabatana negomo iri uye zvichakanganisawo hutano hwevanhu vari munzvimbo yakakomberedza gomo iri sezvo pachizobuda huruva pakugaiwa kwematombo aya. Mambo chinamhora varamba kutaura pamusangano uyu vachiti vachatevedzera zvose zvinenge zvabvumiranwa nevagari venzvimbo iyi. Mumwe mugari wemubhuku rekwaZimbiru vafungai chimugoti vatsinhirawo zvataurwa parunhare navamutodi.
In National Heritage Site Domboshawa yakanaka ende matourist ari kuya mudomboshawa zvirikwanisa hurumende mari. MaChina kana achiita zvinhu zvavo vanosiyawa uraya but havasi kutiudza in terms of degradation kuti vachaitei nemakomba. So far hurumende iri kutotambudzika kuEpworth neBlackpool. Toenda kwana Mutoko the same. Saka kuti tisirwe nyika yakadaro toona zvisina kukodzera. Plus dzimba dzedu nyangwa vakati hadzisi kubviswa. Dzimba dzedu some of the houses they are substandard. They are not up to standard. In terms of impact dzinogona kuaffectwa. They cannot guarantee that one. Iwo kana vakuita zvinhu zvavo vanogona kuisa zvinhu zvemunzeve zviyezvi vachizviprotekta ko zvirema nevamwe vanenge uri muraini vanouyawo here vachitigovera zvemunzeve.
Mumwe mugari wenzvimbo iyi vaBarnabas Machadu vatiwo gomo regarimo ndiro ravanoitira chivanhu chavo, nokudaro kambani yemachina iyi haifanire kubvumidzwa kuenderera mberi neurongwa hwayo.
Iyi projekti tatoiramba kuti haifanenge ichiitwa igomo redirika iri regarimo, igomo rinoera ndo premountain yedu iyoyi. Zvese chivanhu chese chinoitwa imomo chinofanira kuitwa chiitwa mugomo medu mudomboshawo. Saka tiri kuramba kuti projekti haifaniri kuitwa.
Asi vaWilliam Moss vanoshanda nekambani yeGeo Global iyo inova chipanga mazano chekambani yemachina iyi yeChina Ayujiali vati kucherwa kwegomo iri kuchabatsira vagari vemudomboshava mune zvakawanda uye zvichaita kuti vazhinji vavo vawane mabasa.
Vagari vemuno kunyanyanya vachabhenefita kubva kuemployment, then also indirect benefits from acquiring project. Pese panoitwa kware pachaitawo mamechens anotengesa kware. Pachaitawo vanhu vanenge vachimanya vachitichi kwedu kune kware yamutore kware yakadi yakachipa.
Vamwe vagari vanga vachibvumirana neurongwa hwekambani yemachina iyi vasaina magwaro avati vachaendesa kune vanoona nezvemagariro akanaka munharaunda veEnvironmental Management Agency kana kuti EMA vachitsigira urongwa hwemachina uhu. Vasiri kubvumiranawo neurongwa uhu vatiwo vachanyora tsamba yenyunyuto yavachaendesa kuEMA. Ndakamirira Studio 7 kudomboshava, ndini Thomas Chiripasi.
Gurukota rinona nezvevashandi amai Sekai Nzenza vanoti vachaendesa kudare remakurukota chikumbiro chakaitwa neZCTU nevamwe vana muzvinabhizimusi chekuti hurumende imbosendeke parutivi danho rayakatora rekuti munyika mushandiswe dhora remunyika chete, kwete dzimwe mari dzakaita semadhora ekuAmerica, pula kana rand. Mutungamiri weZCTU vaPeter Mutasa vakaudza Studio 7 nezuro kuti vashandi vacharatidzira nyika yose kana chikumbiro chavo chisina kutambirwa sezvo hurumende isina kunge yavasuma. Izvi zvakatevera musangano pakati pevashandi, vashandirwi nehurumende weTripartite Negotiating Forum wakaitwa nezuro. Amai Nzenza vanoti hurumende iri kuedzawo kuti irerutsire vashandi vayo nekuvapa zvikwanisiro zvokuti vakwanise kushanda. Mumwe mukuru wesangano revarairidzi reZimta, vaSifiso Ndlovu, vaudza Studio 7 kuti vashandi vari kuda mari inosvika pazviuru zvina nemazana matanhatu zvemadhora zvinoenderana nezviri kutaurwa neConsumer Council Bread Basket zvekuti munhu anoda kuti ararame. Pari kutarisirwa kuti svondo rino pachaitwawo musangano wechimbi-chimbi weNational Joint Negotiating Council pakati pehurumende nevashandi vayo wekuzeya nyaya dzemari dziri kupa kuti vamwe vashandi vaende kumabasa mazuva mashoma pasvondo. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata amai Nzenza akatanga nekuvabvunza nezvemusangano weTNF.
Ndinenge ndakamirira government pamwe chete nemamwe maminista. Maminista ndinenge ndinawo vanenge vari 7 vachibva kufinance kana industry and commerce. Hatisati tanyatsogara pasi kuti tichinyatsoita chibvumirano chekuti vakamirira government ndevapi, uyewo ivo vematrade union vachagarawo pasi vondipawo vanhu 7, maemployers ondipawo vanhu 7. Ini ndiri ini ndinenge ndiri mubati wechigaro. Topota tichiti kana panozonetsa panenge nguva inei tinofanirwa kugara pasi. Saka takabvumirana nezuru kuti vachinogara pasi, vatinoti technical committee, ndo gurupu manje iri kugara pasi kuti tione zvokuita nezvichemo izvi kuti zvisvike kumusoro, zvisvike kwazvinofanirwa kusvika zvichemo zvevashandi vomusangano kwatakaita nezuro unonzi TNS.
Tiri kunzwawo kuti vashandi nevamwe vemabhizimisi vanenge vari kuti vanga vachida kuti dare remakurukota rizeye zvakare nyaya yekunza dhora remunyika, vakati vanga vakukumbirai kuti muende kudare remakurukota. Zviri kufamba sei?
Ndo zvavakataura havo, vati hatisati tanyatsogara pasi nekuti daro remakurukota vakureva kabineti. Pamutemo chaiwo vanofanirwa kutumira marekomendation. Marekomendations ndeyekuti tichitanga tichifunga kuti dai mafamba makadai kana kuti dai madzora makadai, ndo yatinoti recommendation. Recommendation haizi order, nekuti bisai icho nekukurumidza, aiwa kusi kutaurirana kwavo. Kutaurirana kupanana mazano, chanakati vakatipa mazano ekuti mbonoudzaiwa vakuru kuti zvinhu zviri kurwadza izvi, tanga tati dai madai. Saka zvavakataura nezvimwari ndine chandakanyatsobata chekuti ndingainde ndosvikoti dai madai iri recommendation. Hatifanirwi kuti tivape order, tinofanirwa kuvapa recommendation. Saka ndiri kutarisira kuti ndichainda nemarecommendation iwayo musi wechipi.
Tombotarisa iyo nyaya yekuwedzerwa mari kwevashandi vehurumende, zviri kufamba sei parizvino?
Iko zvino tichiri kutaurirana zvakare. Vehurumende vanenge vari pasi penjnc kana kuti apex council vari kufanirwa kusangana mangwana. Vanofanirwa kusangana sekuti kungotiye zvino pandiri handina deti chairo, asi we know kuti iagent meeting iri kudiwa kuti njnc vagare pasi taura nyaya yemasalaries uyewo nemagariro evanhu. Hatisingotarisira mari chete, tiri kudawo kutarisira kuti vashandi vaone ugaro hwakanaka, dzimba dzakanaka, transport.
Gurukota rinoona nezvevashandi amai Sekai Nzenza vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Vemabhizimusi vari kuchema-chema kuti kusashandiswa kwemari yekunze kuchaita kuti vakundikane kutenga zvinhu zvavanoda kunze kwenyika, sezvo mari yekunze isiri kuwanikwa kumabhanga. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Zvichitevera kutarwa kwemutemo unorambidza kushandiswa kwemari dzekunze kwenyika, vemabhizinesi vanoti zvinhu zvichavaomera. Mumwe muzvina bhizinesi anotengesa midziyo yemagetsi yaanotenga kuSouth Africa, vaTencent Madzire, vanoti pane zvinhu zviviri zvichaitika. VaMadzire vanoti zvinhu zvichadhura nekuti vanenge vave kutenga mari ichidhura pamikoto, kana kuti zvichashayikwa kana vakashaya mari yacho yekunze kuitira kuti vanotenga zvinhu kunze kwenyika.
Zvinhu zvichawedzera kushomeka mashops nekuti isusu kwatinohodha tinohodha neUS, kana taenda kuSouth Africa tinohodha nerand. Saka kana government ichiita haichada kuti shandise maUS nemaranzi wayo, isu hatichakwanisa kuenda kunohodha nekuti havadi mabhondi.
VaDaniel Zororo ava vanotengesa zvekudya zvavanohodha kunze kwenyika vanoti zvinhu zvichashayikwa muzvitoro sezvo panenge pasina mari yekudzokera kunohodha.
Kwafekta zvinopera mashops ndokwafekta panoenda
Vakafanobata chigaro chasachigaro wesangano reEmployers Confederation of Zimbabwe, Dr. Israel Murefu, vanoti mabhizinisi vanenge vave kuwana mari kubva kumabhanga avo, kwete kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe kana kuti RBZ. Dr. Murefu vanoti kunyange hazvo pasati pave nemunhu ati avaudza kuti akawana mari kubhanga rake, vane chivimbo chekuti mabhanga achapa vemabhizinesi mari yekunotenga zvinhu kunze kwenyika. Mutauri weRBZ vaAlson Mufiri vanoti vemabhizinesi vanoda mari yekunze vanofanirwa kuenda kumabhanga avo sezvinodiwa nemutemo. Mumwe mushandi muzvari Sylvia Kachere vanoti kubhanwa kwemari yekunze kwakanakira vashandi sezvo zvinhu zvanga zvave kukwira zuva nezuva.
As an example, ndakapinda ndichikeni mune US dollar price ne bond price RTGS antitika, but RTGS you find kuti is 10 times more than the US dollar price, which is inini kwandiri zvakandichipira kuti ndishandise price yekuma US dollar. Saka ndine pressure yekuti ndinonotsvaga US dollar riri, but now since this is legal tender kureva kuti handisisira that pressure or that need yekunotsvaga US dollar mustreet. Saka I have no pressure yekuti izvoni nditsvage.
Hurumende yakazivisa nemuvhuro kuti munyika muchange mave kushandiswa chete mari yemabhondi neRTGS mukutenga nekutengeserana danho riri kutambirwa zvakasiyana munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndine Arthur Chigoriwa.
Panonzi pave nekusawirirana mumasangano evarairidzi zvichitevera mashoko anonzi akataurwa negurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube ekuti hurumende yakakumbirwa nevarairidzi kuti itore matanho ekumiswa kwekushandiswa kwemari yekunze mushure memusangano wakaitwa nevamiriri vevashandi vehurumende nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa svondo rapera. Masangano evarairidzi ari pasi peApex Council anotire Zimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA Teachers Union of Zimbabwe, TUZ, ne Zimbabwe Democratic Teachers Union, pamwe nemamwe masangano anomirira vashandi vehurumende, vakasangana nemutungamiri wenyika Svondo Rapera, vachivapira zvichemo zvine vashandi vehurumende. Asi mamwe masangano anosanganisira Progressive Teachers Union of Zimbabwe, kana kuti PTUZ, anonzi haana kupinda musangano uyu. Masangano asina kupinda musangano uyu anonzi ave kupomera masangano akasangana navamunangagwa mhosva yekutengesa chimurenga chevarairidzi. Varairidzi vainyunyuta nemihuro yavo vachiti vanoda kubhadharwa nemari yekuAmerica. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata mukuru weTeachers Union of Zimbabwe kana kuti TUZ vaManuel Nyau pamwe nemunyori wePTUZ vaRaymond Majongwe. Tatanga nekubvunza vanyawo kuti vanoti kudii nenyaya yekuti varairidzi ndo varikunzi vakakumbira kuti mari yekunze imire kushandiswa munyika.
Takatora nguva chaizvo kuda kuti vanzwise kuti zvichemo zvedu mamiriro nemararamiro atakaita zvakambomira sei. Kusvikira takati kana muri kuti nini hamukwanisi kuti mutipe mari muhoro wedu nema US dollar. Iye US dollar racho ndo ramuri kutendera kuti ringe chiketa mumashops mese umu. Salari yamuri kutipa inimi iri muRTGS. Saka kana muri kuti nini hamukwanisi kutipa mari muus dollar, tichangai nzira yekuti us dollar iro yeumashops nekuti ndo riri kukonzesa zvinhu zvose kutambura kwese kwatiri kuita uku sevarairidzi inyaya yeus dollar iroyo. Nekuti varidzi vemabhizinesi vari kuchaja zvinhu zvavo mumaus dollar, saka vakazosarawo vofunga isu taenda kuti saka zicho chinhu yakadai toigadzisa sei.
VaMajongwe munoti iwo?
Haiwa, handina problemu rekutaurana vanyawo, asi pamagwara atakaverenga akawanda takawana vachipembera zvikuru kuti ndo vakarovera hoko pakofini yekuirwa kweus dollar muzimbabwe. Chinova chinhu chandomukati kana vari vava kuzvitaura vamwe vari kurevesa chokwadi, asi chinongotinatsa panapa ndechekuti haisi nyaya yekuti isu sePTUZ taida us dollar kwete, asi angaitaura toda mari inotenga. Zvokwadi zvokwadi handifungi kuti tingaende mberi senyika tiine mari isiri mari yedu, asi chikuru kuti zvese kuti titaure kuti tikange tatora rwendo rwatatora rwendo rwatakambofamba takambotearira murutsvomu tinoziva kuti takasvipa magaro sei. Zvokwadi zvokwadi tingataure iri nyaya yekufara kuti taita zvinhu zvedu, asi kana tisina production kuindastry, kana tisi kuutilize land, kana factory isingashandi, ndoona zvichitinetsa kumberi.
Vanyawo, US dollar rabviswa pamusika, muchaona here imi mari yemunyika iyoyi hakushanda RTGS nebond zvichiwana simba kuti zvitenge sezvamaichemera imi?
Panotiwa a very strong monitoring system nehurumende tinoitwa kuti vanoplaga maloopholes ese akafanira kuti chakwidza mapraizi chii chii chiri kuitika. Nekuti mari iyoyo nyakuti kana 5,000 RTGS mangwana kana nhasi chaiyo, mari iyoyo inoshaya basa nekuti hakuna monitoring system iri kuitika kuti mari iyoyo irambe ichitenga US dollar rikuchasinge rakabviswa iri ringe richishanda rakawanda.
Taurai tinzwa VaMajongwe.
Ndo mubvunzo uri critical wandanga kuti vanyauka, nekuti tikapemberera zvinhu zvokuti tachinja mutemo toti izvi ndo zvakanaka tinochema mangwana. Pachirungu anoti in his own admission, vanyau vari kutaura kuti vatorwa position iyo vamabhizimisi vatochinja mapuraizi vatokwidza mapuraizi. Vemabhizimisi ava ndivanani? Ndobvunzo wekutanga. 90% of my business persons vari muZimbabwe ndeve ZANU PF. Kureva izvo kuti ZANU PF pache zvayo ndeiri kusabotaja programu yapuresident Munangagwa wacho.
Vanyau,
ndinoshaya kuti sei VaMajongwe vasingafaririwo kuti vange vari mukati mezvinenge zvichiitika pamwe chete nevamwe, so that vasazotere position yavo right now kuti ndovakazodai ndovakazodai, because zvinoitika ivo vanenge vasipo ivo pachavo vanozviziva kuti chakaita kuti vasapinde muoffice council inyaya yekuti umwe wavo akanga ari vice chairman akatirwa nezvimuda. I think ndo pane bond condition, because ndivo vaisvika muoffice council savice chairman right now as PTZ, but time yakaitwa footage out I don't know whatever really then havana kufisha zvakanaka kuti tabudiswe chimuoffice council. Ndo pane sour grade inyaya kuti zvinhu zvisabatane. Those people kwandiri they are very important. Tikunesekana navo kuti why are we not coming together? Did they talk to these issues together? Then issue yekuti these disadvantaged people who are in control of business kwandiri as make sense, because I would kick out that survey to come up with the state in here for it is ZANU-PF. I don't buy that myself. Matarara vaita VaMajongwe zvimwe zvese, we agree, but we don't agree on those issues. That is yes.
Aiwa
VaMajongwe,
chiripo ndechekuti PTUZ haidiwi vane vanhu vavanosevedza navo vanyawa. PTUZ vanoiona semhandu. PTUZ inoonekwa seMDC. MDC nekechona piti zetu sezana. Nekuti isa atina divira tinotora. Takaburita pachena. Kuti atoni skanzo ngaisa tore masaizi. Nekuti ripote nekuti yakanga yakumhanya ichisapota vamugabe. Kuti hatidi zvokusapota mapolitical leaders. Ngati tende nemapositions edu. Nanhasi ndozvatiri kungotaura. Chikuru chatinoramba tichizokorera panapa ndechekuti dai hurumende yaziva kuti vanhu vanouya kwavari nemasoko vachizotaura kuti ndinganoita zvakati ndinganoita zvakati havari kuvaka nyika. We are very patriotic and hatipi takaenda tichinonyeperawo munangagwa kuti muri kudiwa nevanhu. Izvo zvinhu zvakashata kunze uko. Maticha atambura nekuti chokwadi chokwadi maticha ari kunze uko ari kupopota kuti vari kufira kuti vakatengeswa neutungamiriri wemaunion. Ende chofanira chidzidzo kuti musanotaura masoko amusina kunzi taurai zvakati nemamembers enyu.
Ndobukutengeswa kwacho vadi kutengeswa kwechii takatengesa chipi kuti takapudze ndeexactly zvichemo zvematicha kuti ane zvaiwayo. Ndozvatakaenda nazvo mukatarisa pepa redu chaichairo raitaura it was speaking to my issues ezvichemo zvevarairidzi kwete zveany other person but takanangana nematicha nevashandi vehurumende because artist council inotora every other mushandi wehurumende. Saka kuti takatengesa it was just because vamajongwe avo havasi kudawo kuti vange vari pamwechete nevamwe vanoda kutora that advantage nekuda kuzopota vachiakiza vamwe voramba kuti hatipindimo vakaona kuti vaita rupo apa then votora capitalize on that hatigurikuenda mberi if you take that route.
Asi takazosiyana futi navanyawo nepamusana pekuti takanga takuona kuti isu hatinoda kusapota zvemapati tinoda kumira ino objective analysis titi hatisapoti zviri kuitwa nezanu pf vanyawo ndofunga vakazongotorawo side iro vakaenda his choice but takangomira tikati hatisi kuda zvokusapota mapati ende ndogara ndichitaurira vanhu handisapoti mdc handisapoti zanu pf ndinomira nesuffering yematichers endogumira ipapo.
Avanga vari munyori weptuz varaymond majongwe manzwawo kubva kumukuru weteachers union of zimbabwe vamanuel nyau vaviri ava vanga vari parunare muharare nestudio 7. Vari kutsvaga rutsigiro rwekuti vadomwe nebato reDemocratic Party kuti vazokwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika muAmerica vakaita gakava nezuro manheru muguta reMiami kuFlorida. Pari zvino Democratic Party ine vanhu vanopfuura 23 vari kuda kupinda musarudzo yemutungamiri wenyika. Tanonoka Wande weStudio 7 abata mudzidzisi wezvematongerwo enyika paAmherst College Dr. Chipo Dendere kuti tinzwewo maonero avo.
Asi ndaona kunge nyaya yeimmigration yambenge yakaoma chaizvo vanhu vese. Tiri kuitika panicho kuti maDemocrats haasi kunyanyisa kuita disagree. Vese vari kudivi rimwe chete ndomaonero angu. Vese vari kuti panodiwa comprehensive immigration reform. Vese vari kuti ivo vanoda kuti vanhu vari kuuya kuzosika asylum vari kutiza zvinhu zvakasiyana siyana hondo kubva kunyika dzavo vakwanise kupinda muAmerica vasingasungwe zvichiburikidza nemufananidzo wabuditswa makuseni uya wababa vashaika nemwana wavo ane 23 months vachiedza kuswima kuti vauye muAmerica. Saka munhu wese adayira achiti ivo kana vava mutungamiriri wenyika vanenge vachida kuti maimmigrants akwanise kuya muAmerica. Chechipiri, vazhinji vavo vari kubvumirana kuti vanoda kuti pave ne healthcare provision iri universal to some extent but vanosiyana vamwe sa Amy Klobuchar vekuMinnesota vari kuti ivo vanhu vanofanira kuva nemaoptions Medicaid pamwe chete ne private insurance. Asi vamwewo vari kuti sa meya wekuNew York vari kuti panofanira kuva neuniversal healthcare kuti munhu wese anokwanisa kungoenda kunorapwa chiro muchipatara chaanoda. Nyaya yeaffordability yezvikoro mayunivhesiti yambobuda vanhu vanosiyana pakuti anozobhadharira vana vevapfumi ndiani. Vamwe vanga vachiti ivo maloans emastudents ese anofanira kubviswa asi vamwewo vari kudivi rekuti kana tikadaro zvinoreva kuti nevanhu vanobva kumhuri dzine mari vanobvisirwawo mari dzavo.
Pane zvamaona kusvika parari zvino wamunoona sekuti ari mberi kwevamwe ndiani?
Ndoona sekuti Elizabeth Warren ari mberi but ari strong pamadomestic issues. asi asi very strong pama international issues, even panyete migration ninyaye Iran yabuditswa ipapo ndaona kunge va Castro veku Texas vanenge vanombopindirawo vari strong. Chimwe changachitika mudebate chashamisa vanhu vazhinji pa social media ndechekuti vanhu vanga vachitaura ne Spanish. Varipo vanhu vatatu vadaira mubvunzo ne Spanish, even though mubvunzo yacho yanga yabvunzwa nechirungu. Saka handizivi kuti inhau dzei inclusivity here kana kuti vari kuedza kuapila kumavote emahispanic voters. But it's the first time ndazvoona zvichitika mudebate yemacandidates muno muamerica.
Mudzidzisi wezvematongerwo enyika paAmherst College, Dr. Chipo Dendere, vachitaura vari parunare kuAmherst kuMassachusetts naTanonoka Wande weStudio 7. Vateveri vemaWarriors vanoti vachiri netariro yakasimba nechikwata chavo kuAfcon, kunyange hazvo chakarasa mukana neUganda. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Kunyange hazvo vari kuchema nemikana yakawanda yakatambiswa nechikwata chavo mukuita mangange 1-1 neUganda, vateveri venhabvu muZimbabwe vane chivimbo chekuti chikwata chavo chicharova DRC nekubudirira kuenda munharaunda yechipiri. Zimbabwe yakatamba zvinodadisa nemakrenze ekuUganda, asi vakatadza kukunda kuti vatore mapoints ese matatu. Asi mumwe muteveri wemutambo wenhabvu vaSolomon Munashe vanoti Zimbabwe ikadzokorora matambiro ayakaita neUganda inorova DRC nekuenderera mberi nemakwikwi aya.
Nobudira zvakanakisisa bhosi, mutambo wari kutamba unonakidza singaiti.
Zimbabwe iruda kukunda DRC kuti ikwanise kupinda pazvikwata zvina, zvichapedza zviri pachinhano chechitatu pamagungano ese matanhatu kuti vaende munharaunda yechipiri. Muongorori wemutambo wenhabvu vaLeopold Munende vanoti maWarriors anoziva zvavari kuda, vachiti ivo vari kuona Zimbabwe ichikunda.
Vanoziva ivo kuti game rine rinoreva chii kuZimbabwe nekwavari, saka vachatongotamba vari motivated. I'm sure i game ritinowina.
maWarriors akadadisa musi uyo akavhura Afcon ndokurohwa 1-0 neEgypt, asi vakawedzera mwando nekuita draw 1-1 neUganda mumutambo uyo vaifanira kukunda. vaMunashe vanoti murairidzi wemaWarriors Sande Chidzambwa anofanira kugadzirisa kuvatambi vake vekumberi kuti vakunde.
Pane kamistake katirozongodyira kuti hatisi kuzoita confidence yokukanda magobhoro, takasvika kugedhi tikuvatamira bhora rotorodzokera kumashure. Tida kuenda kugedhi bhora rotorodzokera kumashure, saka I hope tinofanira kugadzira mistake iyo towin.
Zimbabwe ikakunda DRC inokwanisa kuenderera mberi zvisinei nekuti Egypt neUganda dzatamba sei. Zimbabwe iri kuda kekutanga kubvira muna 1980 kusvika munharaunda yechipiri kuAfcon. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Tichiri panhau yemutambo weAfcon, mutoro wenhau weVoice of America Sande Shomari, uyo ari kuAfcon kuEgypt, akasangana naKama Biliat naTavani Kamusoko mushure memutambo wemaWarriors neUganda. Ngatinzwei Kama naTavani vachitaura.
Just be patient with us. We appreciate the support. We know as strikers we really need to score goals for us to win the matches. That's it. And we just need everyone right now. We also as disappointed as they are.
Tinotenda zvikurusa nekutsigira kwamunoita. Hongu tinoziva kuti isu sema striker tofa hotanga kugohesa kuitira kuti tibudirire pamitambo yedu. Nesuwo mutambo uyu watirwadza zvikurusa. Asi tichiendera mberi tichatarisa mutambo watabva kutamba uyu, toona kuti tingagadzirisa papi. Nemaondo angu tatamba zvakanaka, asi nyaya yatinetsa inyaya yekugohesa. Hapana chimwe chiripo.
What I can say is we created more chances, we failed to convert them. We didn't have luck on our side today.
Chandingakuudzawo ndechekuti tatamba zvakanaka, asi tatadza kugohesa. Tichiendera mberi tofanira kugadzirisa nyaya iyi, toshandisa mukana wese watinowana kugohesa kuitira kuti tibudirire.
Vateereri, musakangano wachirongwa cheLive Talk Women's Roundtable na8 p.m. apo tiri kutarisa kuoma kuri kuita zvino munyaya dzezvemari. sezvongo yedu yapera regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Vagari vekudombo shava votadza kuwirirana paurongwa hwemugodhi wematombo uri kuda kuitwa munzvimbo yavo. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Anokuonekai ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Chris Gande.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.